mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 14 zvita 2020. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanuno Kawande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafane chirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vachiri mazana matatu nevanomwe 307. Imwe nhengo yeparamende yeBotswana inoti bato riri kutonga munyika iyi riri kudzidza zvisina kunaka kubva kuZANU-PF. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi, ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafane chirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vachiri mazana matatu nevanomwe 307, asi vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro vanoita makumi maviri nevanomwe 27, uye vose vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe. MuHarare ndimo mune vanhu vakawandisa vafane chirwere ichi vanoita zana nemakumi mana nemumwe 141. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi masere nevashanu 85 vafane chirwere ichi, ichiteverwawo neManicaland ine vanhu makumi maviri nevapfumbamwe 29 vakafa nechirwere ichi. Vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave zviuru gumi nechimwe zvine mazana maviri ane makumi mana nevatanhatu 11,246. Vapora munyika vachiita zviuru zvipfumbamwe zvine mazana mana ane makumi mashanu neumwe 9,451. Nhengo yebato rinopikisa mudare reparamende muBotswana inoti bato riri kutonga munyika iyi reBotswana Democratic Party rave kutora katsika kebato reZANU-PF kekudzika mitemo inombunyikidza vanopikisa. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Vaken Kapinga vebato rinopikisa reUmbrella for Democratic Change kana kuti UDC vakataura izvi mudare reparamende reBotswana nemusi wechitatu mukuzeiwa kweAmendment Bill No. 15 of 2020. Vakapinga vakati kunzwanana kuri pakati peBDP neZANU-PF kwazosvika pachinano chekuti bato remutungamiri wenyika vamukwetsi Masisi rave kutora mazano ekumbunyikidza vanopikisa.
KuZimbabwe, hurumende yeZANU-PF iri kushandisa mutemo weflow crossing kuuraya mapato anopikisa. Kana dzimwe nhengo dzemapato anopikisa dzinodzinga dzimwe nhengo dzadzo mudare reparamende inova mataredzi mhosva anopa mutongo wekuti avo vasakwanise kubatana nevamwe vadzingwe, zvoita kuti nzvimbo dzavo dzisare dzisina mumiriri.
Pasi pemutemo uyu uyo uri kutarisirwa kudzikwa sezvo bato rinotonga munyika iri nenhengo dzakawanda kudarika dzevanopikisa, nzvimbo yenhengo yedare reparamende iyo inenge yafunga kubuda mubato rayakasarudzwa iri inosara isina mumiriri, izvo zvichaita kuti kuendwe kubaelection. Vakapinga avo vaive mumiriri weBotswana muZimbabwe kubva muna 2012 kusvika muna 2016 vanoti yasvika nguva yekuti mapato anopikisa maAfrica abatane pamwe chete senzira yekumisa kutungana kwembudzi kwavati kuri kuitika muZimbabwe, umo muri kudzingwa nhengo dzeMDC Alliance mudare nedzeMDC inotungamirwa naMuzvare Tokozani Kupe.
Ndingati nguva yekuti mapato anopikisa mudunhu reSADC kana kuti muAfrica yese abatane pamwe chete kuitira kuti utongi hwejekerere humusiridzwe mudunhu nemukontinendi yese yeAfrica.
Studio 7 yataadza kubata vakalipani pugeni avo vanona nezvekufambiswa kumashoko mubato reMDCT panhare mbozha yavo. Asi vanona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reZimbabwe Network for Social Justice kana kuti Zim Justice vatendai mbofana vatsigirana navakapinga vachiti mitemo iyi iri kuitirwa kuti mapato ari kutonga arambe ari panyanga.
Tinoona muZimbabwe nezvakaitika mwedzi mishoma yapfuura paikakadzana vatokozani kupe neMDCT navanelson chamisa neMDC Alliance. Totoona kuti mutemo sekupindurwa kwawakaitwa nedare guru rakapa mutongo wekuti maikupe ndo mukuru weMDCT. Tinotoona mutemo uyo wakatotyorwa uripo wekuti hakuna munhu anogona kusandura bato rake raanomirira.
Vambofana vaenderera mberi vachiti mapato ezvematongerwo enyika akarwira rusununguko haachatevere utongo hwejekerere.
Saka iri ringave dambudziko kune mapato anotonga anoziva kuti zvino zvavanoita hazvisi kufarirwa nevanhu, zvekuti pane denja kana takadaro muchirungu yekuti vanogona kurasikirwa nemaMP anenge asingafariri zvavari kuita, asingafariri matongerwo ari kuitwa nyika, oenda kumapato anopikisa. Zvinozoita kuti gare gare mapato aya anenge atove nevamiriri muparamende vakatowanda kukunda vebato riri kutonga.
Vanoona nezvekuburitswa kumashoko mubato reZANU-PF vatafadzwa mugwadi vaudza Studio 7 kuti ushamwari hwebato ravo nereBDP ndehwemandorokwati uye havaoni chakaipa mukubatsira BDP nemazano.
Shamwari weZANU-PF neBDP wakangofanana newebhande nebhurukwa. So ushamwari huripo pakati peZANU-PF nemaliberation movements ose ari muno muSouthern Africa nemuAfrica yose and across the world. And there is nothing amiss about the BDP seeking to copy or replicating the legislation in Zimbabwe. You may also need to know that mutemo wakaita seiwoyo hauwanikwe kuZimbabwe chete, unowanikwa kumaruling parties ose even an opposition party. So there is nothing wrong about the BDP copying from established traditions.
Asi vanoona nezvekuburitswa kwemashoko mubato reBDP vakakhelelo kinzi vabvuma kuti bato ravo rinofambidzana neZANU-PF, asi varamba kuti vari kubatsirwa nemitemo isiri yejekerere kubva kubato rinotonga munyika.
Very diplomatic relationships with these parties from other African countries.
Tine usawira wakadzama nemapato mazhinji anotonga munyika zhinji muAfrica. Izvo zvinoita kuti bato reZANU-PF risaverengerwe mumapato anotonga atinonzwanana nawo. Asi hatidi bato reZANU-PF kana ripi zvaro riri panyanga kuti ritiudze zvekuita kana mitemo yatingadzika. Isu tiri bato rinoremekedza nekunzwa zvido zvevatsigiri varo.
Kuburikidza nemutemo uyu, nhengo dzeMDC Alliance inotungamirwa navanelson Chamisa dzakabviswa muparamende, uye makanzura mazhinji akabviswawo mushure mekuramba kutsigira MDCT. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Vashona yange yave nemakore anoda kusvika makumi matanhatu iri muKenya asi isingacherechedzwi sezvizvarwa zvenyika iyi, nemugovera yakapiwa chipo chekuva zvizvarwa zvenyika iyi. Mutungamiri weKenya vaUhuru Kenyatta vakapa vamwe vemhuri iyi vanosvika chiuru nemazana matanhatu nemakumi manomwe 1670 magwaro ekuva zvizvarwa zveKenya. Mumwe webakuru vemhuri yevashona iyi vaOliver Muregerera vanoti mumhuri yevashona iyi mune mufaro mukuru. Vanoti kupiwa magwaro ekuva zvizvarwa zveKenya zvichazarura misuo mizhinji yavange vasingakwanisi kupinda. Vabereki vemhuri iyi vakaenda kuKenya pakati pa1930 nekuma1960 vachiparidza shoko raMwari, asi vakazoguma vagara munyika iyi vasina magwaro aivabvumidza kushanda. Jonga Kandemiri weStudio 7 akaita hurukuro navamuregerera kuti tinzwe zvakatora nzvimbo.
Kuno kwaita mufaro chaizvo mukuru nekuti zuva ranhasi raita sekunge kwaberekwa mwana. nekuda kwokuti tadaizwa ku celebration ye independence ku stadium na wa president wa Uhuru Kenyatta. Tasvika ikoko, tasvika kutaenda sevanhu vanga vaendozvawo ku celebration ku stadium. Tazoshamisika takudaizwa zvakutonzia mapiwa citizen mama citizen nyamisirwa kudaizwa kwataitwa iwa president vanga vatoronga zvozvose zvava mugwara saka natadaizwa isu zviri zvinhu zvavanga vatoronga kare tadaizwa nemazita tadaizwa zvichinzi mazita aya tiri kutoloncha kuvhurwa kwokupiwa matsamba kwevanhu vezimbabwe vanonzi mashona vagere muno mukenya saka ndochinjo chikuru chaitika nhasi muno mukenya kuni kwaswera kuine mufaro usingamboitaba kwafarwa zvakanyanya kusvikirira nepamusha pedu patinonamatira kwaswera kuine mufaro unotyisa kwazvo.
Vanhu vangani vakwanisa kunge vachipiwa magwaro ekuti vange vave zvizvaro zvekenya?
Kwapiwa vanhu vanokwana kuita 1670.
Chiitiko ichi vamuregerera chakusiya ipapi tichiona kuti manga muchirwira kuti munge muchicherechedzwa munyika umu kwemakore nemakore.
Chiitiko ichi chatibatsira zvikuru nekuda kwokuti iye zvino takukwanisawo kuti kana ari mabhizimusi takukwanisa kuaita kana dai kuti tikakwanise kugadzirisa upenyu hwedu nekuti upenyu hwedu hwanga hwaakumawere saka naiye zvinoizvi takukwanisa kudzoreredza upenyu hwedu kuti tipinde mukati meupenyu hwakanyatsoswatuka kana kuti tione utano hwakanaka nekuti zviro zvose zvava zvakatiomera sekuziva kwamunoita kuti kana munhu usina chitupa kuti uwane chaunomisa hapana chaunomisa kutenga chaizvo chiro kana kutotengawo stendi kana kutenga motikari kana kuti kuitawo chese chese chaunoda kuti uite kana kuti uvhure akaunti mubhengi zvese zvanga zviri zvinhu zvakatiomera kana vana kuzvikoro kuenda ranga riri dambudziko rakaoma taachingorwisa chete zvokubata nenzara asi iye zvino tasununguka takukwanisa kuti chikwanisewo kuva neutano hwakanaka.
Tinoona kuti mhuri yevashona iri mukenya inodarika zviuru zvitatu kana kuda kusvika kuzviuru zvina. Vamwe vasina kupiwa nhasi magwaro zvii zvichaitwa kwavari?
Pane urongwa huripo hwatichiri kutaurirana nehurumende kuti tikwanise kuti tipiwa magwaro tese takakwana.
Asi chii chamboita kuti nhasi vasacherechedzwa?
Paitwa kuti iye zvinoizvi paita sekunge kwangoita launching badzi yekuvamba basa racho rekuti izvo vanhu vese vavapiwe magwaro asi tine hope yekunyatsoziva kuti zvinhu zvichapinda mugwara zvichakwanisika kuti vamwe vese vakwanise kupiwa tese nhamba iripo.
Tichitarisawo remangwana mushure mekunge mawana magwaro aya rakamira sei?
Ramangwana redu iye zvinoizvi raakuratidza rujeko nekuda kwokuti iye zvinoizvi munhu wese anokwanisa kusununguka sezvo tiri vanhu vabereki vedu vakauya kuno kwari mamishonari kune mingava yakasara yebasa ramwari raida kuti ribatwe tichikwanisa kuti tibudewo mukati menyika dziri kunze kunozadzisa mabasa iwayo zvino iye zvinoizvi taakuona mwenje wokuratidza kuti tichakwanisa kuzadzisa pane zvakasiyiwa nevabereki kuti zadzise pane zvatakatemerwa zvekuenda kunoraura kune dzimwe nyika.
Ko kutarisirawo kushanyira Zimbabwe mune urongwa here maane matsamba ekufambisa?
Aiwa kutarisira nekuti Zimbabwe hatina kuirinza gozi inyika yakazvarirwa madzibaba edu hatikwanisi kuirinza gozi asi kuti tiri kuti iye zvinhu zvazvitapuhwa kumagwaro ekuti tive vagari vemuno tinokwanisa kuti kana paine zvinengewo zvanetso ikoko zvii zvinobvira kubatsiridza zvinongobatsiridzwawo sevanhu tiri vanhu vatema nyika ino yese yeafrica inyika yevanhu vatema.
Ivo vanhu vapiwa magwaro nhasi vapiwa vakuru chete here kana kuti vasanganisa vakuru nevadiki?
Vasanganisa vakuru nevadiki ndinofunga kuti ndo zvavaita.
Avo vange vari mumwe wevakuru vemhuri yevashona iri mukenya vaOliver Muregerera vari parunare muNairobi kuKenya naJonga Kandemiri weStudio 7. Tarisa zviri mumapepa nau anhasi. Kurwa Chroniko rinoti vanasikana vechikoro vaviri vekuBulawayo vakazviuraya mushiri mokubata nhumbu mazuva ekurambidzwa kufamba-famba kwevanhu nyika ichirwisana nekumisa kupararira kwecoronavirus. Vasikana ava ndevamwe vemazana vevasikana vechikoro vakaita nhumbu palockdown vave kutya nekunyara kudzokera kuchikoro. Chipatara chemupilo chinoti zvikamu makumi matatu kubva muzana 30% zvevana vakazvarirwa pachipatara ichi vakaitwa nevanasikana vechikoro vari pakati pemakore gumi nemaviri nemakore gumi nematanhatu. Sunday Mail rinoti Zimbabwe Anti-Corruption Commission yatangidza kuongorora vanhu vanosanganisira majaji, mamagistrates nevakuru vemakereke pamusoro pezvinhu zvisakafanirwa zvakawanda zvavanofungirwa kuti vari kuita. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Magadi Studio 7 anandiranoka wande vose vanoshanda mukati meStudio 7 ndinokutendai. Ndinonzi Brian, ndiri muno muzanzi, ndiri pajobic apa. MDC yaifa yakatonga nyika nyangwe kunzi pavhotwa apa. Chamisa awana 90% mavhots, ZANU-PF yawana 5%. Kubva mugaba chiripo 2008 mamilitary commanders vakati kuti atisalute muna asina kurwa hondo chekutanga. Chechitwo pese pandarwa nyaya mukanzwa vati nyika inei takairwira musapoti pane chichadzokera kumashure kuti pane kunegoshetwa kuchaitwa. Chechi3 wese asungwa hakuna mejasiti anozotenderwa kupa munhu bhero. Nyaya inozongoenda kukoti jaji anozongoti chete mejasiti akakanganisa, asi munofuti mejasiti angasungirwa nzanza akanganisa najaji iyosho chiri chinhu 1. Jaji haatongi anotanga nokonfirma kuvamadhara kuti munhu tomba bhererewa nitombomirawo ntodii. Ndosaka muchiona nyaya idzodzo dzisingakasikwi. Ende muchapera, ndoda kutaura manje vari kutera. Tine vatatu izvozvo vari kusungwa before January veMDC vakuru vakuru. Vatori padhuze dhuze izvozvo kukandwa futi vanozobuda muna February. Ndichazi kutaura zvimwe zviri kuenda kumberi. Ndatenda.
Makadii zvenyu pastudio 7. Inini ndoda kuzama kutsura vanhu vanotaura pastudio 7 kunyanya verudzi rwechikadzi. Vanoti kana vakanzi vatsanangure nechirungu vanoda kubva vatotanga nekunoza nekunoza zvimwe votaura nechirungu chichipera chiri chirungu, asi vakanzi chitsanangura ine nerudzi rwechitema runova rudzi rwavo rwavakaberekwa narwo rwavanozivisisa. Vanoda kubva vaita sekuti haatombogone shona, zvisinei kuti uri kuAmerica kana chii, hapana mushona asingagone shona. Tine vamwe vanhu vanenge vari vanhu vakuru nevanhu vasina kudzidza vanodawo stereki chirongwa cheStudio 7. Munenge muchida kuti vazonzwa kupi? Indava vachida kukanganisa zvirongwa vanhu ava.
PaStudio 7 apo, PaStudio 7 mapurisa emuZimbabwe takutoshayiwa kuti tochiati kuti zvazvii. Zvakaoma kusvikarei nokomana nyika ichiitwa madhambutana nakudayo. Ndiri kuseka zvangu murume uyo anga ari kutaura achiti izvona. Vanhu munongotaura zvakaipa chete PaStudio 7, hamumbotauri zvakanaka. Zvakanaka zvipi zvatirotaura zvingataurwa nezviri kunzi zvitaurwa? Tarisai rodhi yekumasvingo nhasi uno, kuita makomba, kuita kunga amena amena. Iye yacho Bait Bridge bridge kunanga kuenda kuHarare kwacho inotonyadzisa, kana kuti inzii ii rodhi imain rodhi. Zvinorewe ibaba vachitaura zvinosina basa. Ini ndinongoti vanhu vakayamwira muZANU-PF handizivi kuti chii, wangojaira badzi kuti iwo unofanirwa kuguta iwo uchidzvanyirirawo muvanhu uchitsikirirawo muvanhu. Ndo zvaunongofunga baba vaya vayaka watiitire mumusha.
Mangwanani mangwanani washamari Studio 7. Indinorwadziwa mwoyo nezviri kutaurwa zvekunzi vanhu vasataure pamaapu pamaindaneti wati vachatreswa nani. Mapurisa emuZimbabwe ka vana mai aya imiitei mushe. tsvendo saka vanhu vakunyanya kuita zvimhosva dzakawanda hamuchaiti basa renyu rechipurisa vakuita sika nepolitics which means mutori gurupu remapolitics hamuchaiti zvenyaya dzenyu dzekusuka vanhu vari kuuraya vanhu vari kundina vari kuponda vanhu munongofanana nevatungamiriri venyu kuti asai zvachina masamisi wekuti hanzi Studio 7 inonyepa inonyepa papi iye ichitaura chokwadi ZBC ndiye inotaura chokwadi mutori nedzungu wakomana dzungu ramuinaro rakashata ndosaka muri kuona vana vadiki uri kuponda vanhu ingozi idzodzo dzamuri kuita mumishomo muchiuraya vanhu nepfuti wasina mhosva muchidini muchiponda muchirowa vanhu wetakafira mberi muti hanzi vana vadiki uri kuponda vanhu
mangwanani mangwanani akanaka Studio 7 makasimba here vana mukoma tanonoka wande tine chichemo kuhurumende yezimbabwe isingaurombo kuzvarwa zvayo zvinenge zviri kune dzimwe nyika zvichishingirira kuti zvitsvagire mhuri chikafu zvodzokera kumba kana nyamapepa azvo akapera zvinoshandisa zvizvarwa zvezimbabwe kuti zvidzokere zvinopiwa mamwe mapepa zvinoshungurudzwa mari dzinochajwa ipapo dzinonge munhu apara mhosva imwe inotyisa havaiti sekuti vari kubetsera zvizvarwa zvavo ndiudzei kuti $318 inotenga ngombe ngani papasipoti imwe yainochajiwa munhu but ukataura mari iyoyo yokuti bhadhara munhu chimushandi wekuzimbabwe ari kushanda ticha vanotaura kuti mari iyoyo yakawandisa inobvepi saka vane vachiti munhu ari kutambura ari mukati medzimwe nyika achiita basa rinorwadza unoiunganidza kunguva yakareba zvakadii kudazoirikavha mari iyoyo achishanda anenge asevenza sei sei vasina tsitsi yekuti zvavari kunda kunotsvaga mari kune dzimwe nyika chirega tivanyoresere vawanevo zvimapepa vokufambisa nyore zviri nani vachibhadharwa mubhadho muripo uri nani unotaurika choreka vakuitavo $100+ zvingave nani haikona 318 mwoyo yakadaro vanoiwanepe vakuru ava ngavatarise ruviri vahwetsitsi vatitore sevana vavo vavakabereka vakuru vemunyika yezimbabwe havana tsitsi havana rudo
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika
vateereri vestudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite tine chiziviso chakakosha tinoda kuuzivisai kuti voa africa muzimbabwe yave nemasaisai matsva anoti ses 5k u band nec band transponders kana muchida kunzwa zvizere endai pawebsite yedu yewwwvoashona.com kana pafacebook page yedu yevoa shona
muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica nezuro america yakatangidzawo kuendesa kumatunhu ose mushonga wenhomba wekudzivirira coronavirus izvi zvauya mazuva maviri mushure meunited kingdom yatangidza kubaya vanhu vayo nhomba iyi mushonga uyo wakagadzirwa nekambani yepfizer unonzi unofanirwa kugara mumafiriji anotonhora zvakanyanya naizvozvo hausati wagadzirwa kuti ushandiswe munzvimbo dzinopisa sekuafrica nedzimwe nyika Dr. Simbiso Ranga vanoshanda mudunhu renorth carolina vanoti zuva ranhasi izuva guru kwete kuvanhu vemuamerica chete asi vepasi pose nekuti mushonga unoratidza kutanga kwekupedzwa kwechirwere ichi
nguva yatange takamirira yenhomba covid-19 vaccine yasvika saka nhasi matrucks efedex ups ari kufambisa vaccine kana nhomba kumadifferent locations ndo vari kuti pamwe about 145 places would have the vaccine it's a big logistical operation nenyaya yematemperatures saka there are only a few locations dziri designated nedze appropriate refrigeration yekuti vaccine isa kanganisika. Saka ndozvati kutarisira kuti navari kuti mamwe vanhu muAmerica vanenge vautotanga kuwana vaccine. Ndivari kutarisira kuti vanoshanda muzvipatara nevaya vari mumanursing homes ndo vachatanga kuwana vaccine.
Mataura nenyaya yekuti mushonga uyu unochengetwa panotonhora. Pane nzvimbo dzakawanda here dzina mafiriji anotonhora kusvika panodiwa nomushonga uyu?
Nzvimbo muno muAmerica, yes, dzirimo. Kune research institutions like my university systems, koitawo zvipatara zvine mabig hospital chain systems vanenge vane capacity yemarefrigerator anodiwa. But mamwe ndinofunga kuti hurumende ichatobatsira malocal authorities kunyanya kumaruwa kuti vakwanise kuti vaccine iwanikwe ikoko, because marefrigerator vanenge vasina mumaruwa.
Tiri kunzwa zvekare kuti ongororo yakaitwa inoratidza kuti vechitema vanoita sokutya kana kuzeza kubayiwa nhomba iyi. Pane zvamungatiudzavo pamusoro penyaya iyi?
Zvandinga taura vahwande ndezvekuti unfortunately nenyaya yehistory yokuti pane mamwe maexperiments akamboitwa kudhara, vanhu vatema vakasabatwa zvakanaka. Vanhu every time pokuti hurumende yaakuita mavaccination iwaya yamamas campaign seCOVID-19 vaccine, vanhu vanobva vafunga varangarira zvakamboitika kare kuya pakamboitwa mamwe maexperiments like syphilis and so forth, ekuti vanhu vatema vanga vasiri kuwana treatment for a while. Saka zviri kuita kuti vanhu vazhinji vafunge kuti havaccine pamwe pane zviripo zvisiri zvokuti vanhu vararame vapone. Asi pakuona kwangu ndinofunga imwe inongova nyaya yekuti vanhu vanoda kuitwa reassured. Saka zvatiri kuona ndezvekuti machiremba nemacelebrities vamwe vaimbo vatungamiri sana Obama vana Clinton vari kutiwo vachatanga kutora vaccine kuratidza munhu wese kuti hano is safe. Saka ndofunga kuti zvichabatsira kuti maaya atinoti maconspiracy theories ari kufamba panyaya yevaccine aite mashoma.
Avo vange vari Dr. Simbiso Ranga vanoshanda mudunhu reNorth Carolina vari parunhare kuNorth Carolina kwekare neStudio 7. Ya guru Richard Silduma nekambo kakambonetsa African Dance. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vafane chirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vachiri mazana matatu nevanomwe 307. Imwe nhengo yeparamende yeBotswana inoti bato riri kutonga munyika iyi riri kudzidza zvisina kunaka kubva kuZANU-PF. Nasi America yatangidzawo kuparadzira mushonga wenhomba kana kuti vaccine yecoronavirus mumatunhu ayo ose. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesezvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau.
Ini ndini Tanono Kawande ngiri mu Washington DC ndichiti moswera zvakanaka.